manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kukadzi 13/2021 makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachel Tondi chitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira dambudziko rechirwere cheCOVID-19 yezvinoizvo muchirongwa chedu chanhasi vanga vari mumiriri weZimbabwe kuMozambique vaDouglas nyika yaramba varadzikwa segamba rehondo yerusununguko kuHeroes Acre muHarare Ishe vs Maduna Mafu vekuFilabus vashaya nhasi mangwanani Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti zvakakosha kuti hurumende itange yaongorora nhomba iri kupinda munyika nemusi wemuvhuro kuti inoshanda here muZimbabwe isati yapiwa kune veruzhinji vapoteri vari padhukwe camp kuBotswana vanoti havasi kuzodzokera kuZimbabwe nekuti kodzero dzevanhu dziri kugara dzakatyorwa nguva dzose Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanga vari mumiriri weZimbabwe kuMozambique vaDouglas nyika yaramba varadzikwa segamba rehondo yerusununguko kuHeroes Acre muHarare mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti kunyange hazvo hurumende iri kuzobaya vanhu nhomba dzeCOVID-19 vanhu vanofanirwa kuramba vachitevedzera nzira dzekudzivirira kupararira kwedenda iri Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Vachitaura pakuradzikwa kwavanyika yaramba, vamunangagwa vati kunyange hazvo hurumende iri kuzobaya vanhu pachena nhomba yekudzivirira COVID-19, vanhu vanofanira kuramba vachitevedzera kurudziro yeWorld Health Organization yekupfeka mamask, kugeza maoko uye kugara vanhu vasina kuungana nezvimwe.
While the vaccine will increase our bodily capacities to fight the pandemic, it will not render us completely immune.
Apo mushonga uyu unosimbisa miviri yedu kuti irwise denda iri asi tinogona kubatwa naro saka tinofanira kuramba tichishandisa dzimwe nzira dzekuzvidzivirira tichisimbisa mabasa ehutano munyika
Vamunangagwa vatsanangura mushakabvu semunhu akaita basa guru pakusunungura Zimbabwe uye wakashanda zvakasimba nyika yasununguka semusoja kudzamara vasiya basa muna 2019 vachienda pachigaro chavashaya vainacho vatiwo vanyika yaramba munhu akaita basa guru pazvirongwa zvakaita secommand agriculture nemaguta uye vati vashaya vave kumhanyisa chirongwa chehurumende yavo chekugadzirisa ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika Vamunangagwa vashora zvirango zvakatemerwa Zimbabwe vachiti zvirango izvi hazvisi kuzodzorera nyika kumashure Vamunangagwa vati vanyika yaramba vakawana mamhenduro akawanda vari muchiuto unove mucherechedzo wekuti vaigona basa ravo asi kunyange hazvo vamunangagwa nevamwe vebato ravo rezano PF vachirumbidza mushakabvu vemapata anopikisa vati vanovarangarira nenyaya dzemhirizhonga pamwe nekubira sarudzo mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa remdc alliance vaclifford hlatchwayo vaudza studio 7 kuti mushakabvu ndemumwe wemauto akashungurudza vatsigiri vebato ravo zvakanyanya
elections ega ega even nguva yamugabe yanguva yana munangagwa kwairo kwamunhu zvemunhu vachiita ainzi ma short sleeve long sleeve ndo chikwata chekunamirazvo tinorangarira zvemurume uyu ari iye nevamwe vavo vachiti zimbabwe ino chiri vanhu vakavhota sei anenge avhotirwa haapindi pachigaro nekuti ivo ndo vanotonga ndee murume murume aizviratidza kuti ari pamusoro pemutemo wenyika.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvichinzwa fawanaka pachivanhu, munhu haanakiri vanhu vose.
Asi munhu ane nhoroondo zvakashata nezvakanaka. Muna 2002 kusvika 2004 pakaitika sarudzo dzemutungamiriri wenyika, vanyika yaramba ndo vanga vari chamangwiza kuelectoral commission. Uyezve vanhu vanoti vamutare muna 2008 ndo vaikokera mhirizhonga kumanikale.
Vanyika yaramba avo vaizivikanwa nezita rekuti Blessing Mondo panguva yehondo vakashaya nemusi wechipiri mushure mekubatwa nechirwere checovid-19. Vashaya vave nemakore 61. Vanyika yaramba vakaenda kuhondo muna 1977 mushure mekudimburira zvidzidzo zvavo panzira paNyamuzuwe Secondary School. Vaita gamba rechitanhatu kuvigwa paHeroes Acre mukati memazuva 30. Denda recovid-19 rakauraya vanhu 11 chete nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachuru nemazana 333. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru 355, zvichitevera kubatwa kwevanhu 356 nezuro. Vanhu vapora pachirwere ichi munyika yose vava zviuru 250,550 uye vachiri kurwara vava zviuru 3,603. Hurumende inoti ichatanga kubaya vanhu nhomba yecovid-19 svondo rinouya mushure mekunge nhomba yecovid-19 yapinda munyika nemusi wemuvhuro ichibva kuChina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bato reMDC Alliance rinoti rarwadzikana zvikuru nekushaya kwaIshe Vezi Madhuna Mafu avo vashaya nhasi mangwanani. Ishe Madhuna Mafu avo vaimirira dunhu reFilabus, mumwe wemadzishe anonzi airemekedza kodzero dzevanhu uye vanorangarirwa nebasa guru ravakaita munguva yegukura hondi. MDC Alliance inoti iri kuchema nemhuri yemufi munguva ino. Ishe Madhuna Mafu vashaya vave nemakore 56 ekuberekwa. Hatina kukwanisa kunzwa nezveurongwa hwekuradzikwa kwavo. Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kunyange hazvo hurumende yakazivisa nezuro urongo hwayo hwekubaya vanhu vanoda nhomba yecovid-19, pane zvakawanda zvinofanirwa kujekeswa nehurumende vanhu vasati vatanga kubayiwa nhomba iyi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa nyika nezuro kuti mishonga yenhomba yecovid-19 iri kusvika munyika kusukira mangwana, ichibva yaendeswa kumatunhu kuitira kuti vanhu vabayiwe nhomba yakagadzirwa nekambani yeSinopharm yekuChina. Hurumende yakazivisa kuti vachatanga kubayiwa vanhu vanoshanda muzvipatara, mapazi ehurumende anosangana neveruzhinji kusanganisira mapazi anobata kudzivirirwa kwenyika. Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr. Henry Madzorera, vanoti urongwa hwakapiwa nehurumende hauna kukwana. Vamadzorera vati zvakakosha kuti hurumende izivise veruzhinji kuti nhomba yakatengwa iyi yakatengwa mari, uye kuti vacho vachapiwa nhomba pekutanga kusanganisira vashandi vezveutano vakawanda zvakadii.
Hurumende yedu zvayo haisi kunyanya kutipa urongwa hwakakwana pamusoro pevaccine iri kuuya iyi. Kuwanikwa kwayo kwayakaitwa kuti iri kuita marii, hurumende yakabhadhara marii, zvese izvi ndezvedu nokuti tisu mataxpayers achitofanira kuziva. Havasi kutipawo unyanzvi hwakakwana hwokuti izvo rollout plan yavo yakamira sei, vanhu vachazovaccinitwa vangani, kana vachiti kune mahealth workers achavaccinitwa vangani, vanovaziva ngavanyore pasi.
Vamadzorera vatiwo kunyange hazvo kushanda kwenhomba yeSinopharm kwakaziviswa patsvakurudzo dzakaitwa muChina, zvakakosha kuti hurumende iitewo tsvakurudzo yekuona kuti nhomba iyi inoshanda here muZimbabwe isati yapiwa veruzhinji.
Novimba kuti vekuChina vakaitawo mastudhi avo vakaona kuti inoshanda zvomene pa76-86% yavataura iyoyo. Hatina chikonzero chokuvadhauta, asi isu muno muZimbabwe tofanira kuzoitawo matesti edu patinotanga kupa vanhu vaccine mavhiki mana kusvika mavhiki matanhatu chokutanga tenge tichitofanira kunge takwanisa kudokumenta kuti izvo muno miri kushanda zvakadini.
Izvi zvatsigirwawo nemunyori mukuru wesangano ravana chiremba Senior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara, avo vatiwo kunyange hazvo pasina tsvakurudzo dzaitwa munyika nezvenhomba dzakabvumidzwa kushanda nesangano reWorld Health Organization, zvakakosha kuti paitwe ongororo yekuona kuti mishonga uyu uri kushanda nemazvo here kana kuti kwete usati wapiwa veruzhinji munyika.
Nyaya yeatinodaidza kuti maclinical trials kana kuti kumboedzwa kushandiswa vaccine munyika usati wazoshandiswa zvizere, nyaya yange isitange yakaitwa zvayo muno muZimbabwe ukashandiswa vaccine ipi neipi zvayo yatingatane zvayo. Asi nyaya ida kuti iitwe, ndinoona sokuti zviri nani kuti pairi kuitwa yoitwa ichiita sekuti pari kuitwa ongororo kata yatinoti research, yekuti ipapo kunenge chibva kwaongororwa mashandiro ayo zvekare painenge ichipiwa kuitira kuti ione kunzi yoramba ichienderera mberi here kana kuti zvoitwa nenzira iyi.
Mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vainokudongo vatiwo dzidziso kune vachabaya nevachabayiwa dzakakosha zvikuru. Mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti tsvakiridzo dzekushanda kwemishonga iyi dzakaitwa kunyika dzakafanana neChina, uye sangano reWorld Health Organization rakagamuchira mushonga uyu. Vamujiri vati kana paita dambudziko rakadai seCOVID-19, huu inobvumidzwa kushandiswa kwemishonga mushure metsvakiridzo inenge yaitwa kwenguva shoma. Vamujiri vatiwo bazi ravo rakatotanga kudzidzisawo vachange vachizobaya nhomba.
Takatanga kudzidzisa nezuro, saka tinofanira kunge tatsuru nemanti.
Nyanzvi dzeutano dzinoziva zviri kuitika muhurumende dzinoti hurumende yaifanirwa kunge yakaita ongororo idzi gore rapera, sezvo zvakanga zviri pachena kuti chirwere ichi chicharamba chiripo kwenguva yakareba. Nyanzvi idzi dzinoti hapana tsvakurudzo dzakaitwa munyika sezvinodiwa nemitemo mishonga isati yaendeswa kuruzhinji rwevanhu. Mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakazivisa kuti hurumende yakatenga nhomba zviuru mazana matanhatu, uye zvimwe zviuru mazana maviri zvenhomba izvi zvakapewa pachena neChina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hurumende inoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika mazana matatu zvichiri muupoteri pamuzinda weDukwe Refugee Camp muBotswana hazvifanirwi kutya kudzoka kumusha, nokuti hapana achazvishungurudza munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi vapoteri ava vanoti havasi kuzodzokera kuZimbabwe nekuti kodzero dzevanhu dziri kugara dzakatyorwa nguva dzose. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Izvi zvaudzwa vapoteri ava nemumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe Henry Mukonwe Shuro pamusangano wapindwa neUnited Nations High Commissioner for Refugees uyo waitirwa paDukwi Refugee Camp, apo vapoteri vachikurudzirwa kuti vanyorese mazita avo musi wa28 kukadzi asati asvika.
Ndauya pano ndakamirira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ndokuvimbisai kuti vaMnangagwa fana kumirirai kuti vamugamuchire nemaoko maviri, sezvo chiri chido chehurumende kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvigare munyika.
Asi vapoteri ava avo vanoti vatsigiri veMDC Alliance vakatiza bvonga mupopoto yakaitika muna 2008. Vari kutsika madziro vachiti havazi kuzodzokera kumusha, vachiti kuchakaberekera ingwe. Sachigaro vapoteri ava vaexpensive manenji vanoti ruzhinji rwevapoteri ruri kufunga kutengesa zvinhu zvavanazvo pamuzinda uyu vopotera kune dzimwe nyika pane kuti vadzoserwe kumusha.
Saka vanhu vanekafiyeko kuti vari kufunga kuti votengesa zvinhu zvavanazvo vongopararira vachingomanya vachiinda, nekuti vanoona kuti mushure mekunge taitwa handover government hatisina kukutombotizira kanhu.
Mukuru munyaya dzevapoteri mubazi rinoona nezvekudzivirirwa kweBotswana Muzvare Tobo Letlhage vaudza musangano uyu kuti vanenge vasina kunyoresa mazita avo vachamanikidzwa kudzoserwa kuZimbabwe.
Kune avo vanenge vasina kunyoresa mazita avo hazvirevi kuti hamuchadzoserwi kumusha. Muchadzoserwa kumusha nevebazi revanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika.
Mukuru musangano reUNHCR muBotswana Muzvare Luvia Olibayo Vatsinira mashoko amuzvare retlaga vachiti tsvagiridzo yakaitwa nesangano ravo inoratidza kuti mamiriro ezvinhu anaka munyika.
Sa UNHCR takaita ongororo nemutsindo mune zvematongerwo enyika muZimbabwe. Tikaona kuti zvakaita kuti mutize munyika hazvichaitike uye kwavane runyararo munyika.
Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vadhewa mavhinga vanoti hurumende haisati yarasa tsika yekumbunyikidza vanopikisa utongi hwava Emmerson Mnangagwa.
Hurumende iripo iko zvino ndiyo hurumende yainguvapo yeZANU-PF makore apfuura, uyezve hakusati kwava nekuremekedzwa kwekodzero nemitemo kwakakwana kungaita kuti vapoteri vati vakasununguka kudzokera vasingatyiri upenyu hwavo.
Mugwaro regore negore rakaburitswa neHuman Rights Watch mwedzi wakapera, sangano iri rinoti kuzacherechedzwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi muZimbabwe uye kuri kuitwa nevanhu vasingazivikanwi asi vachifungidzirwa kuti vasori mushure mekupambwa nekutotywa kwevanhu makumi manomwe avo vanopikisa hurumende yeZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Magweta ari kumirira vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump akatora maawa matatu achipeta humbowo hwekupikisa kuti vaTrump vasawanikwe vaine mhosva yekupesvedzera vatsigiri vavo kuti vaite mhirizhonga musi waNdira 6. Magweta avaTrump akatarisa zvakadzama mashoko akataurwa navaTrump musi wa6 Ndira, akati mashoko aya anotsigirwa nebumbiro remitemo yenyika rinopa mukana munhu wese kutaura akasununguka. Magweta aya akatsika madziro achiti mashoko avaTrump haana kukurudzira mhirizhonga yakaitika musi waNdira 6. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakaudza vatori venhau nezuro kuti vamirira kuona zvichabuda mukuvhota kuchaitwa, uko kunogona kuitwa chero nguva kubva pari zvino. Kuti vaTrump vawanikwe vaine mhosva, panoda maSenate eRepublican Party gumi nemanomwe anofanirwa kuvhota pamwe chete nemasenata makumi mashanu ebato reDemocratic Party. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata cheTaliban chayambira nhasi sangano reNATO kuti risarambe richitsvaka nzira dzekuti hondo irambe ichienderera mberi panguva iyo NATO iri kuzeya kubuda muAfghanistan. Vakuru vakuru vekudzivirirwa kwenyika vari kusangana svondo rinouya kuti vakurukure remangwana emauto eNATO anosvika zvuru gumi ari muAfghanistan panguva iyo mhirizhonga iri kukonzerwa neTaliban iri kuwedzera. Kuratidza mumeima kwapinda munhasi muzuva resere zvichitevera kuratidzira kunotyisa kwakaitika nezuro, uko kwakasiya vanhu vakawanda vasungwa uye kushandiswa kwemabara erabha kuvaratidziri ava. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Nokuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu naamai Sekai Holland vane masangano anorwira nyaya yerunyararo. Vachange vari kutaura pamusoro pezvakaitika imo muno muAmerica kuti America yakawana mutevedzeri wemutungamiri wechidzimai wekutanga, uye zvakare mabasa akabatwa naamai Stacey Abrams mukutsvaga mavhoti emadzimai zvakazoita kuti maDemocrats awanikwe achikunda.
Isusu sokuona kwedu semaZimbabweans sevanhu vatema, America ndiyo inofanira kudzidza kuti zvavatora 430 years kuisa mukadzi muchigaro chavice president, mukadzi wechitema imomo. Isu tiri kuti kuno kuZimbabwe dai tiri vanhu vanofunga tiri pamwe chete. Toziva kuti Vice President vaimujuru vakapinda vakaita basa ravo. Zvinhu zvevice president zvemukadzi isu takabva kukare nazvo. So dzidzo ipapo ndeye vanhu vekuAmerica. But isuwo tofanira kudzidza kuti tine zvakawanda zvatiinazvo zvataita zvinofanira kudzidzisa vamwe, asi hatizvikudzi isu tega. Tinenge tichingoshora tichishorana. Ini dzidzo yechipiri muno muZimbabwe yatinoona naizvozvo zvaitika ndezvokuti Stacey Abrahams akadyiwa pakuva governor paitwa inonzi voter suppression. Dzidzo yechipiri muno muZimbabwe ndeyekuti kuAmerica kwacho mabatirwo anoitwa vanhu vatema akashata. Voter suppression haitaurwi haitauriki, but takaiona pachena kuitwa kwayakaitwa kuGeorgia.
Zvii zvingadzidzwewo nemadzimai panyaya yedanho rakatorwa namai Stacey Abrahams?
Stacey akadzokera kumba kwake adyiwa paugavena akati kana tofanira kutora constitution yeAmerica inoti tose takaenzana, tigadzire system yokuvhota kuti vhoti yomunhu wese ivepo ichiverengwa ichiita kuti vanhu vahwine kana kuti vadyiwe. Vakapinda vakabatana nePod Save America, vakomana 4 vechirungu vanga vachishanda naObama, vakasangana vakatumira 45 million kuna Stacey. Tanzwa kuti une program yokugadzirisa voting system iyo shandisa. Kwozouya for migrants Andrew Yang muChina wekuTaiwan but in American wekuNew York, akauya anga achikwikwidza kuva upresident Georgia nomukadzi wake nemari dzake, vakabatsira paida rubatsiro naiye Stacey. Kozo uya boy child the girl child yakashanda kuenda kuzvikoro in the leadership ya state kunoti vana vachaita 18 years muna January 100,000 vabatsirwe kunovota. Apa tinodzidza kuti Stacey Abrahams akatora rubatsiro rwaibva kuvanhu vaida kuti system igadziriswe. Haana kupinda achituka vanhu achiita boboto, akangoti chinangwa chedu ndeichi, takupinda muchinangwa tiri kuda kuhwina. Vakahwina. Election iyo kukunda Biden iri mumaoko emadzimai echitema. Uku kuti musi waJanuary 6 kwakaita bongozozo Capitol. Zvaitika musi wa20 dzidzo hombe rekuti kana muchifamba negwara makabatana munokunda. Dzidzo rechitatu nderekuti kuno kuZimbabwe 58% yepopulation madzimai. Aizvichinzi tine pfungwawo dzakanaka tiri pamwe chete. Taitoita Zimbabwe ive denga munyika takabatana.
Zvii zviri kuitwawo nemasangano enyu pari zvino?
Isusu Zimbabwe Peace Building Initiative neZimbabwe Women in Politics and Peace Building nevamwe vechidiki the boy child and the girl child tiri kugoda kurakidza nzira yakasiyana yokushanda as NGOs. We fill in the gaps. Tinotarisa kuti government policy inoti chii, program yegovernment inomira sei paground. Patinoona kuti havana kuzokwanisa kusvika ipapo, tinoita an MOU na Minister of State for Provincial Affairs and Devolution. Toita an agreement navo, ivo votirakidza magaps acho. Toona kuti tinoshanda pamwe chete navese varipo paground vachiita program iyo. Kuti izvozvo zvinoudza runyararo paground.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Kamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu yatakaita svondo rapera nemunyori wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinomirira varimisi kana kuti vadhumeni vazivaishe zou. Umo tiri kutarisa nezvezvirwere zvinonzi zviri kubata mombe munguva ino yekunaya. Nasi tirikuenderera mberi tichinzwa vazhou vachitsanangura marapirwo anogona kuitwa mombe dzinenge dzabatwa nezvirwere izvi.
Kana mombe yedu tichinge taona kuti izvi zvose zvasangana nayo zvandataura zvinogona kuita kuti muone kuti henoi mombe yasangana nejanuary disease, ngatiitemerei mashanga atingati majanga echibage aya, totema-tema kana nedemo pakuisa, kana even muchigayo kana tisina hedu kushandisa demo, towanavo molasses nemunyu salt kuti mombe ifarire kuryai. Nokuti appetite tati inenge yakatotiza kare, inenge isingafariri kurya. Mvura ngaichipiwa zvayo kumombe iyoyo, yorega kuenda kumafuro nedzimwe. Kana yave ne 2 to 3 days isisadye, zviri nani muisewo demo pakuti muzvinetse nokunotsvanga mishonga yandataura. Kana madongovona imwe kuti mombe yedu yanga yadova nemazuva maviri kana matatu isingadye, isai zvenyu demo, mungazviwestira nguva yanyu nemari kunotsvaka mishonga kuti muedze kuirapisa. Iyozvo ndozvimwe zvatogona kutokurudzira varimi vedu kuti vaane usavi zvobatsira futi.
Icho chirwere chejanuary disease chingadzivirirwa sei vazhou?
Kana dhipu risingavimbike pamusha, tine nzira dzimwe dzakati wandei dzatinogona kushandisa. Tinogona kutenga isu mishonga inosanganisira vana tikibasta, sentinel, kana dekatik. Iyoyoyo mishonga moita yekuspraya nenepsek chai. But pamishonga iyoyoyo pane imwewo inoitawo zvokudigwawo, inogona kudigwa kana pamusana pemombe, yakaita sana deadline kana sentinel kana kuti delta tick po on. Iyoyoyo munogona kuita yokudira pamusana pemombe. Kana musingadi iyi, tengai wekubayira uya unonzi bremamectin kana intermectin kana ivvet. Wekubayira unoti dhurei asi, asi ndounoti shandei kupfuura imwei sokuona kwatati taita panguva ino. Nokuti unouraya futi nenhunzi kana zvikwekwe kana makunura kana mbuo. Kwozoitawo maintestinal parasites anenge like matepwem anenge adova mudumba ya vana round wemu kana nojila wemu, conical fluke. Izvozvo izvo futi unobva watongouraya. Saka ndichiti uri effective zvakanyanya, hauzonwisewo dosi yakanyanya nyanya. Zvinotibatsira pazvipfuwo zvedu, nokuti zvipfuwo zvoda kukosheswa. Varimi tizvichengete nemoyo inoda.
Ko, kana murimi akatadza kunzwisisa zvese zvamatsanangura izvi nekuti anogona kungowana nguva diki yokuzviteerera, zvii zvingaitwa nemurimi?
Kana zvose zvandatsanangura izvi usingazvihwisisi murimi wangu, tine vadhomeni vakangogarira izvozvo kumabasa kwavari kuevryday. Vatsakei panguva iyo inoikorona ino, muonesane navo kuitira kuti musaperegwa nezvipfuwo zvenyu fuma yenyu. Vatsakei mondovavona, vouya vovona varivo pachipfuwo chenyu. Kana vachinge vavona izvozvo izvo, vochikunyorerai mishonga chaiyo inodiwa, vochikupai dziso chaiyo inodiwa. Asi izvozvi zvandataura zvinogona kukubatsirai imwi varimi, ende ndo zvatinonyanya kukurudzirai.
Aiwa, tinokutendai zvikuru vazhou nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndokutambai zvikuru ngomajonga. Varimi vedu tinovadisisa nguva dzose, ngavagare vakatarira zvandataura, voti kana vasingazvikwanisi kuzviita vari voga, vomanya kutsvaka vadhumeni vedu. Iroro ndo basa guru ratinoda kuti tibate pamwe chete navarimi vedu, vasaperegwa nezvipfuwo, nokuti nzira dzose dzandataura idzi dzogona kuvabatsira kuti vawambuke panguva ino, vasafigwa nezvipfuwo zvavo. Maita enyu.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano revarimisi kana kuti vadhumeni reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association, vazivaishe zvou muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7, ndiri muWashington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamask nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena. Murare zvakanaka vatsigiri vestudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Ray Choto, ndichitefe nyura, ndiri kumbane pamusana, pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.